Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu Chivabvu 4 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndo vanotiti aiwa risaiwa ndosamuchiona isusu tichitaura zvatinotaura muparamende tichibvunza makorokota ehurumende kuti ko izvi zveuri zviri kufamba nepapi nekuti mukuru ari kuti zero tolerance on corruption.
Nengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Mliswa vokurudzira dare reparamende kuti ridaidze mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazopindura mibvunzo nezvemhosva dzeuori dziri kupomerwa makurukota avo. Dare reparamende rodaidza gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vauye kuzotaura nezvekutatarika kweZupco kuita basa rekutakura vanhu zvopa kuti vakawanda vafambe netsoka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Mliswa vokurudzira dare reparamende kuti ridaidze mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazopindura mibvunzo nezvemhosva dzeuori dziri kupomerwa makurukota avo. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
Vamuliswa vanoe zvakare sachigaro weAPNAG vanoti apo maofisa auditor general anoburitsa umbo weuori mumapazi nemakambani ehurumende, hapana matanho ari kutorwa nemakurukota ehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Vanoti nekuda kwaizvozvo mutungamiri wenyika pachavo vaMnangagwa vave kufanira kutsanangurira nyika kuti sei makurukota avo asiri kugadzirisa nyaya dzeuori.
Ndo vanotiti aiwa risaiwori ndosamuchiona isusu tichitaura zvatinotaura muparamende tichibvunza makorokota ehurumende kuti ko izvi zveuori zviri kufamba nepapi nekuti mukuru ari kuti zero tolerance on corruption. Tichifamba nedonzo iroro tinoda kuatana chokwadi kuti zvinenge zvakona izvi mukuru tochiita sei.
Vamuliswa avo vanozvimirira vati nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika muparamende dziri kutadza basa nekuti dzinotya kutora matanho kumakurukota ehurumende anobva kumapato adzo nekuda kwebumbiro remutemo rinopa simba kumapato ezvematongerwo enyika panhengo dzavo muparamende. Vamuliswa vati izvi ndizvo zviri kukanganisa mabasa eparamende ekurwisa uori.
Ukada kuti unongedzere uyu kuti uyu ari kuba zvonzi ndiwe musangano wedu kusauda kuti musangano wedu ndzvakashata saka dei mutemo uka
sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yepublic accounts committee PAC vaBrian Duve vati vanobvumirana vamuliswa kuti vaMnangagwa vanofanira kushedzwa kuparamende kuzotsanangura kuti sei vashandi vehurumende nemakurukota ehurumende vari kuramba vachiita zveuori pamwe nekuti sei vanhu vasiri kusungwa.
Mukuru wenyika vachake yengau yamene muparamende atitsanangurire kuti zvinobatsira here kuti tirambe tine vanhu vatinavo vakafanana nemaminista iwaya nemaaccounting authority vana pemseki vasingagone mabasa uye nezaki inenge ine vanhu vasinganyatsogona basa ivavava nemaprosecutor asinganyatsogona basa.
Sachigaro wekomiti yeparamende yebudget zvakare vari nhengo yezanu PF Dr. Matthew Nyashanu vanoti vari kushushikanawo zvikuru kuti zvizhinji zvinonzi zvigadziriswa naauditor general gore negore hazvisi kugadziriswa. Mapazi nemakambani mazhinji ehurumende haasi kutevedzera mutemo wokushandiswa kwemari wepublic finance management act uyewo pane dzimwe nguva bazi remari rinobhadhara zvinhu kaviri kaviri kana kuti mapazi ehurumende asingatozive kuti chii chiri kutengwa. Dr. Nyashanu vanoti vave kuda kuti gurukota rezvemari muzvinafundo mutulinwe pachavo vauye kuzotsanangura uori nekusafambiswa zvakanaka kwemari kunoitwa nemapazi ehurumende kusanganisirawo bazi ravo rezvemari.
Kuti tichidaidza Ministry of Finance itsanangure kunyanya Accountant General achititsanangurira kuti zviri kumbofamba sei, mari inongobuda pasina supporting documents sei.
APNAC, PAC pamwe nekomiti yebudget vanobvumirana kuti uori hwasvika pakaipa uye hurumende, uye paramende, mapurisa, National Prosecuting Authority pamwe neZimbabwe Anti-Corruption Commission vanofanira kupiwa mari nezvikwanisiro kuti vakwanise kuita zvekurwisa uori munyika. Vamuliso vanotiwo mune ramangwana paramende haifaniri kupasa mabudget emapazi ehurumende anoita zveuori. Kubvira muna 2014 Auditor General vange vari kuburitsa magwaro anoratidza uori pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwemari, uye hapana zviri kugadziriswa kupedza dambudziko iri. Auditor General Amai Mildred Chiri vakaudza vatori venhau masvondo maviri apfuura kuti vari kushanda nemapazi akaita seZAC kugadzirisa dzimwe nyaya, uyewo vakati pane mamwe mapazi ehurumende ari kugadzirisa zvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Dare reparamende rodaidza gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vauye kuzotaura nezvekutatarika kweZupco kuita basa rekutakura vanhu zvopa kuti vakawanda vafambe netsoka. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzeparamende dzinoti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo avo vanoona nezvekambani yeZupco vanofanira kuuya kuNational Assembly kuti vazotsanangura kuti sei hurumende iri kurambidza makambani akazvimirira kutakura vanhu asi kambani yavo yeZupco ichitadza kutakura vanhu mumaguta nemumadhorobha. Vachitaura muNational Assembly nezuro, vanomirira mbizo vaSettlement Chikwinya veCitizens Coalition for Change vakati vanhu vari kupedza nguva yakareba vari mumitsetse yekutsvaga zvifambiso, uyewo zvifambiso zvacho zviripo zvishoma zvave kudhura.
Chinyunyuto chedu ndechekuti Zupco yatadza basa. Zupco yakonewa kusenga vagari mumamisha. Vanhu vari kuwanikwa vachinonoka kuenda kumabasa. Vanotanga na 8 o'clock vari kumukira mabhazi na 4 a.m. vosvika kubasa na 10 makuseni. Zvinova zvinoita kuti vanhu varasikirwe nenguva yekushanda, industry haibudiriri. Kana vachinge vachaisa na 4 o'clock vekumabhanga, maticha, mapurisa nevanhu vakasiyana-siyana vanowanuka vachimirira transport iyoyo kubva na 4 p.m. kunosvika dzimwe dzenguva na 11 manheru.
Mashoko aya atsinirwawo nemutauri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Chikumbiro chedu kuhurumende ndechekuti tinoda mabhazi akawanda nemichovha zvekuti tikwanise kuita mabasa edu emazuva ese. Tedza nguva yakawanda takamira mabhazi.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hurumende iri kuzviziva kuti paita dambudziko guru panyaya yekutakurwa kwevanhu, uye ichaidzana pose painogona kugadzirisa dambudziko iri nechimbi chimbi. Hurumende yakamisa makombi kufamba makore maviri apfuura, uye inoti vese vanoda kufamba vanofanira kushanda pasi peZupco. Kubvira svondo rapfuura, hurumende yakatangawo chirongwa chekusunga motokari dzinotakura vanhu zvisina mvumo, izvo zvawedzera zvakanyanya dambudziko rezvifambiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Zvikoro zvakavhurwa nezuro asi matambudziko atotanga kunyuka, varairidzi vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa, vabereki vachitiwa havasi kukwanisa kubhadhara mari dzezvikoro sezvo vasina kuwedzerwa mari, vamwe vachiri kutyawo kuti chirwere cheCovid-19 chinogona kutanga kupararira. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti hapana chekutya.
Kubva pakutanga pakatanga denda reCovid kupinda munyika ino yeZimbabwe muna March 2020 hatisati tamboita kuvhura kwechikoro kwakatsetseka sekwaitika patemu ino yechipiri yemuna 2022. Maticha vauya vari hurususu inodosvika kuma 96-97%. Uye vadzidzi vauya futi vari gurususu.
Vaenderera mberi vachiti vakagadzirira kurwisa denda reCovid-19.
COVID-19 COVID-19 tiri kungoshandisa mastandard operating procedures edu nekuti takunyatsoziva chakatanga ndochakachenjedza saka mamask anopfekwa vanogeza nekusanitiza vanoita social and physical distancing isusu chatangomirira chinhu chekuti pasi rate yedu inge iende pamberi.
Asi mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union, Atus vaObert Masaraure, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro.
Zuva repiri kuzvikoro hakuna kudzidza kwakawanda kwaitwa. Vana vari kudzorerwa kumba nenyaya yekutadza kubhadhara maschool fees. Izvo zvatakanga takagara tatsiura hurumende pane chimwe chikoro chine vana vanosvika 800 vana vanodarika 700 vadzingwa vakadzorerwa kumba nenyaya yekutadza kubhadhara fees. Tichitarisawo zvevarairidzi havasi kudzidzisa vari kungotewa nekwaingotenderera vamwe vangu zvigarira nenyaya yekuchema kwavari kuita kuti havana muhoro unokwana. Varairidzi vanoticha kumaruwa vaane mazuva akawanda vachitsvaga zvifambiso vachitadza kutoti vaende kumastations kwavo. State iri ikuzvikoro inosuwisa zvakanyanya.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union vataka vafira zvou vatiwo hurumende haisati yazadzisa zvayakavimbisa zvapa kuti vaomerwe nezvinhu. Vaimbove murairidzi vave pamudyandigere mbuya Christina Mawire vanoti mari dzavanopiwa dzemudyandigere nedzavanoshavawo mumabhinda uko hadzisi kukwana kuendesa vana kuzvikoro.
Dziri nyaya dzechikoro dzakatiomera vabereki vari muno muZimbabwe. Nekuti dhora racho riri kungodonha vezvikoro vanenge vachingokwidza temu iyo ino yakatokwira kuprimary. Saka vamwe vabereki vari kuti zvakaoma nokuti mapenjeni asi kuwedzerwa vazhinji mavhenda. Saka kuti vakwanise kuti vabatanidze mari inodiwa vazhinji vari kungoita zvikwereti.
Mashoko aya atsinirwa naamai Susan Lunga vari mukomiti yevabereki mune chimwe chikoro kukuwadzana.
Mari yekuti vana vaende kuchikoro hatina. Zvikwanisiro zvachona pache zvazvo hazvina kunge zvakatikwanira. Ndokutomera kwataraitwa isu sevabereki.
Kushaya simba kwedhora remunyika kunonzi kuri kupa kuti zvikoro zvakawanda zvikwidze mari yedzidzo. Asi kune rimwe rutivi mari dzemioro dzisiri kuwedzerwa. Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti hainei neuwandu wevanhu vanogona kunyoresa kuvhota vachigara panzvimbo imwe chete. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZEC vatoile Slaigwana vakataura mashoko aya mushure mekunge pabuda nyaya yekuti pane pakambani inoita nezvematemba mukariba pakanyoresa kuti panogara vanhu makumi masere nevanomwe avo vakanyoresa kuvhota. VaSlaigwana vakakurudzira vagari vemuwadhi 8 kukariba kunonzi kwakanyoresa vanhu ava kuti vaende kumahofisi avo neumbo hwavo. Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZEC mudunhu remashonaland west vaAusten Rovu vanoti donzo ravo nderekuti vanhu vakwanise kupinda mugwaro remazita evanhu vanovhota kuti vakwanise kuvhota.
Ichatoda chekuti munhu akwanise kuregista agone kupinda vhota suro agovhota.
VaRovu vanoti vanonyoresa munhu kunyange akati anogara paanoshanda pachikoro kana kunyange akati anogara pedyo nedhibhe remombe. Asi munyori mukuru anoona nezvesarudzo mubato reCCC mudunhu remashonaland west vakuda kwasho chigumo vanoti vashandi veZEC vaifanirwa kushamiswa neuwandu hwevanhu vakanyoresa kuti vanogara panzvimbo imwe chete.
Kutucheke kuti what tables and addresses zvinosvika pagraundi dokunoona kuti it is 1 and industrial 10 iri industrial 10 vata zvematemba vashandi vepo vanototi vanhu vacho hapana munhu anogara ipapo.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makone vanoti vanowirana nemashoko avasiraigwana zvikuru kuti kana paine anopokana nekunyoresa kwemumwe munhu kuti avhotere munzvimbo anofanirwa kunomhanyara kuZEC sezvo zviri izvo zvinotaurwa nemutemo.
The Electoral Act is very clear kuti kana pane anyone an objector to the registration of any particular voter in a particular locality, anogona kulodge an objection in terms of Electoral Act to the Zimbabwe Electoral Commission will then investigate that complaint.
Asi chikamu chemutemo ichi chinonzi hachisi kutevedzerwa sezvo vanhu vari kusungwa pachitariswa kuti wabuda mbamani. MuHarare vaimbromeya weguta iri vaHerbert Gomba vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuzvinyoresa ivo nevamwe vanhu kuti vaigara pamba pevabereki vavo pavakatanga kunyoresa kuvhota. Vagari vemuwadhi 3, 4 ne8 vachange vachivhotera makanzura munzvimbo dzavo nemusi wemugovera svondo rino. Nyaya yegwaro revavhoti inogara ichinetsa nguva dzose dzesarudzo paine kuchema-chema kwakawanda kubva kumapato anopikisa achiti rinoshandiswa kubirira sarudzo nebato rezanupf, asi zanupf inogara ichiramba kuti inobirira sarudzo ichiti kutaura kwevanhu vanenge vakundwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvinhu zvaramba zvakaita manyama amire nerongo kuzvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika muSouth Africa, umo zvave kudzingwa mumabasa nekurwisa nezvimwe zvizvarwa zvenyika iyi. Kubva zvakapondwa nekupiswa kwechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati mwedzi wakapera kuSoweto, kunetsana kuchiri kuramba kuchienderera mberi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita savaEmmanuel Zinja, avo vanoti vakazozviona vakakodzera kudzokera kumusha nemhuri yavo mushure mekurwiswa nematemo nemakano muCape Town nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanga nyauye weStudio 7 abata vaZinja.
Ndoda kutenda nevanotera Studio 7 vese vakabatsira. Ke zvino takasvika kumusha tiri kumhondoro kuNgezi. Ndodawo kutenda vese vakabatsira kuti tikwanise kusvika kuno kuZimbabwe. Ndodawo kutenda ivese kuti Mwari akuitire zvakanaka. Takagara kenino tiripo pamusha hedu zvirinani kunge uri pamba.
Munofunga kuti muchadzokera here kuSouth Africa?
Nechiitiko chakaitika kwatiri nani tarisiri kuti ndichadzokera zvekuSouth Africa. Ndaungotsvagawo zvekuti tiwane kurarama tiri pamba, ungotsvagawo zvekuti ukatengesa tengesa kuti wovana wawanoendawo chikoro wekarimari mogadheni uri pamba zviri nani. Nekuti chiitiko chandakaona kuSouth Africa, handifungi kuti ndichadzokera ini, nokuti kana wambopukunyuswa naMwari mumatambudziko akadai kuti wane uchadzokera, aiwa handichadzokere. Ndakungoraramawo ndiri muno munyika yedu yechizvarirwa. Mwari vachatipa zano, vachatirangarira kuti tikwanise kuchengetawo mhuri yatinayo.
Murume wenyu akawanikwa iye achitemwa nedemo kuSouth Africa ari kunzwa sei pari zvino?
Baba vari nanawo but vanomboti dzungu manje. Dzungu ndo rinopota richimbovabata kana pakurara zviya vakasimudza musoro. Dzungu ndo rinombovabata, saa vari kuratidzawo kunge zviri nani. But dzungu ndofunga kungoti semaronda anenge ari musoro anogona kuoma kunze, but mukati aine asati anyatsokuoma. Sati chipota chimbovapo mapiritsi vamwe atakatengawo. Ndati chipota chikambovapo vakati dzungu iro ndoatombovapa. Dzungu ndoriri kuvanetsa musoro, asi hazviri kuratidza kuita naniwo. Plus pakudya pane saidhi rekusaidhi kweziso kumwe kwakatema demo pamusoro peziso. Shaya yavo haikwanisi kunyatsokushama zvakanaka, vanodya tumusoro tudiki diki twesatsa.
VaEmmanuel Zinja vange vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7. Zvichakadaro, masangano anomiririra zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa ari kuchema-chema nemutemo uruda kudzikwa neguta reJohannesburg wekurambidza zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika kutengesa mumigwagwa nekuita mamwe mabasa emaoko. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weEuropean Commission vaUrsula von der Leyen vaparura urongwa hwekuti nhengo dzemubatanidzwa uyu dzisatenge mafuta ekufambisa dzimotokari kubva kuRussia mumwedzi mitatu inotevera. Izvi zvinotevera kurudziro yemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky yekuti Russia itemerwe zvirango zvakaomarara nekuda kupamba nyika yavo. Makurukota zvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica nemuBritain akataura parunhare nezuro kuti vangabatsire sei Ukraine. Vanhu vemuNigeria vane hama zana nemakumi matanhatu nevasere vakapambwa muchitima mudunhu reKaduna musi wa18 mwedzi wapera vanoti havana chivimbo nezviri kuitwa nehurumende kuedza kuvanunura. Vanhu vainge vakapakatira zvombo vakadhura njanji usiku ndokutanga kuridza pfuti vachibva vauraya vanhu vasere ndokupamba vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti varipi kusvika pari zvino. Vakapamba vanhu ava vanonzi vari kuda kuti vamwe vavo vakasungwa vasunungurwe ivo vozosunungurawo vanhu vavakapamba ava. Sangano rinomiririra zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumatunhu anoti Washington DC, Maryland, Virginia neWest Virginia muno muAmerica, reCoalition of Zimbabweans in the DC area CODSA, rinoti rinotambira nemufaro mashoko egurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuita zvikuru kwazvo mukusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira kumusha. VaShava vakataura mashoko aya svondo rapera kumusangano weZITF kuBulawayo. Gore rapera vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakatumira mari dzekuAmerica 1.4 billion kumusha iyo inonzi nehurumende yakawandisa kudarika mamwe makore ose. Asi sachigaro wesangano iri vaJona Masia vanoti vanotarisirawo kuti hurumende ichagarawo navo pasi ichinzwa pfungwa dzavo pamwe nezvavanoshuvira kwete kungovaona neziso rezvematongero enyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMasia pamusoro penyaya iyi muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Mashoko aDr. Shava tinomatambira nemaoko maviri. Zvinhu zvinofadza kuti hurumende iri kuona zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Ichokwadi, isusu sevanhu vane sangano rine vanhu vari kugara vachitumira mari, kwozoitawo tichitumira sesangano, tinonyatsozviziva kuti mari dziri kuenda kumusha. Saka tinofara chaizvo kuti hurumende iri kuzviona uye iri kuona kuti tiri kubatsira kuvaka nyika. Mashoko akanaka chose. Ticharomba tichiri kukurudzira nhengo dzedu nevamwewo vatinoziva kuti vashandire pamwe kuti vatumire mari dzinobatsira kumusha.
Tinoona kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kutambira kutenda ikoku kuti aiwa matipembedza vaShava nezvese zvamataura. Asi kucherechedzwa kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanoti kushoma. Imi munoti?
Ndinobvumirana nezviri kutaurwa nevamwe vana veZimbabwe. Ndinoona sekuti hurumende ngaiite kuongorora kutsvaga kuti vana veZimbabwe vari kunze vane masangano akasiyana-siyana ndevapi, kwakuita kutaura navo kuti hei tingashanda sei pamwe chete. Zvisina zvematongerwo enyika zvireve kuti kana vanhu vane sangano vari kutaura kuti vari kuda kuita zvematongerwo enyika kana kuti vari kudawo kuwana chingwa muhurumende, tinongokurumbidza kuti dei hurumende yaita reach out yatsvaga vanhu vane masangano, vanhu vagone kubatira pamwe chete kuona kuti nyika ingasimudzwa sei. Nekuti kana tiri kune dzimwe nyika tinenge tiri kuona zviri kuitwawo tichishuvira kuti dei zviro zvaitwa kunyika yedu kwatakabva. Neruzivo rwatanarwo rwasiyana nerumwe ruzivo rwatakabva tinarwo. Saka tinoda kuti we are so much willing kuti tibatsire, asi toda kuti hurumende itandavedze ruoko tishande pamwe chete.
hurumende yagara inokurudzira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vanga vachibatana nayo muzvirongwa zvebudiriro zvakasiyana siyana. Musiyano upi wamuri kutaura imi kuti dai hurumende yatambanudza ruoko?
Musiyano uripo ndewekuti tiri kutaura nyaya yemaoutreach programs ekuti maMP vanoshanda muhurumende vachiuya kunyika dzakaita kana kunana America kana kunana UK vagare vazivisa vanhu kuti mazuva akati tichange tiri pakati, mazuva akati tichange tiri pakati. Tosangana navo tichitaura kuti tingabatsirawo sei. Tinoziva kuti dzimwe nguva vanozivisa asi zvinodzoka zvoita kunge zvazviiswa vanhu vanongoda zvematongerwo enyika chete. Ipapo ndopandiri kuti panda kuti pagadziriswe ipapo. Toda kuti maoutreach aende mucommunity madiasporans vasinei nezvematongerwo enyika vanoda kungosimudza nyika chete. Ndopandiri kutaura ipapo.
Avo vanga variisa chigaro wesangano rinomiririra zvizvarwa zveZimbabwe muno muAmerica, Coalition of Zimbabweans in the DC area, Kodza vaJona Masia vari parunare kuWest Virginia muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7.
Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Chirongwa cheDiaspora Forum na 8 p.m. chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tiri kutarisa danho rotorwa neguta reJohannesburg rekurambidza zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika kutengesa mumigwagwa nekuita mamwe mabasa emaoko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutitumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860. 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 shortwave. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu zvakare. Nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vokurudzira dare reparamende kuti ridaidze mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazopindura mibvunzo nezvemhosva dzeuori dziri kupomerwa makurukota avo. Dare reparamende rodaidza gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vauye kuzotaura nezvekutatarika kweZupco kuita basa rekutakura vanhu zvopa kuti vakawanda vafambe netsoka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
zvokuisika tisendaba.